isusu seboka rechurch Zimbabwe Coalition hatizi kubatanawo nevamwe gore rino kuenda kumusangano wesadhaki non-state actors forum.
Nechikonzero chei?
Taona zvisina kukodzera kuti tiende tichinoisa hurukuro tichinogara Matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Mungapa muenzaniso here?
Mungarangarira kuti tine maactivists ePCC vanokwana kuita ivo 78 vakasungwa zvisiri pamurawo. Zvakare vari kunyimwa kodzero yavo yekuti vange vachiwana muripo wekuti vabude kunze watingati pachirungu bail. Tine zvakare vamwewo vakabva mukusungwa chizvino zvino chino vari munzira yekuenda kumusangano kuVictoria Falls, vanosanganisira Samuel Gwenzi naMatai Kwekweza, Vusi Muzi Moyo nevamwewo. Saka isusu taona kuti izvi hazvina tendero yekuti tiende kunofara nevamwe tichiti tiri kugadzirisa zvemagariro akanaka evanhu, asi iwo magariro akanaka acho asipo.
Asi kavamwe vanoti vakumalo uyu ndiwo mukana wamaikwanisa kushandisa kuti mutaure nhuna dzenyu kune vesadhaka.
Isu hatina kuona zvakadaro nekuti tiri kuona isusu kuti kuungana kwedu kana kusaungana kwedu hakumisi kuti vari kuuya vauye. Tine zvizhinji zvatakabvira tichinyorera nekutaura neutungamiri hwesadhaki kana kuti hwedzimwe nyika dzatinoshandidzana nazo dzakatikomberedza, zvinosanganisira kubirirwa kwakaita Saruto, zvinova izvo zvakatoburiko pachena neogani omutroika yesadhaki